Ee, urongwa ugu tuinge tichi tarisa kutikisangane ni mfuwe mfuro 22 januari kuti tirati tire pa Zimbabwe embassy mulanda pakumbonye kizo kwe rusununguko nekodziro dzava jobsikala avo vane mazuva nemandu anga chikwanisa mazuva 587 vari muusungwa tapatiri kuratidzira kumbonye kizo kwe kodziro dzavo hatisi kungoratidzira kumbonye kizo kwe kodziro dzava jobsikala chete asi kune vamwe vakawanda tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakas republic avo vakangosungirwawo vakafarirwa vakatungirwa mhosva dzavasina tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanongona kunge vakabudiswa muzvitirongo asi vari kuiswa kumajeri zuva nezuva
tiri kuona kuti vese vamuri kutaura vari muri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muzimbabwe asi muda kuratidzira kumuzinda wezimbabwe kubritain chichemo chenyu chinozwikwa sei chinove neudzamu sei
chakanyanya kukosha kusvika kwemashoko nekuti tikaratidzira tiri kunoku tikange tasvika mukatarisa paindernational law kana tangotosvika paembassy zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho ukatopinda muembassy yezimbabwe pamutemo wepasi rese unongochidzwa kupinda muzimbabwe saka isusu kukunda kwatiri kuenda paembassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo idzo dzatichanopira kuvashandi veipapo vashandi vezimbabwe vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetax dzatinobhadhara saka tasvika ikoko ivo ibasa ravo kuti vachisvisa zvinhu zvokuHarare saka mashoko anenge asvika uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muzimbabwe uye tirikukurudzira kunyanyanyanya vana vezimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko
muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo
tiri kuratidzira nenguva dza12:00 masikati tinenge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika